Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 5 2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa Residents Coalition for Change muzvari Fadzai Mahere vabatwa nemhosva yekuzvidza mapurisa mushure mekuburitsa kwavanonzi vakaita vhidhiyo yemwana ainge arohwa nemapurisa achinzi akabva afa. Vatsigiri VCC vosarudza vanhu vachavamirira musarudzo dzegore rino. Hurumende nhasi yaparura urongwa wekurwisana nedambudziko rekuendeswa kwevanhu muunhapwa kana kuti Anti-Trafficking in Persons National Plan of Action. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa Residents Coalition for Change muzvari Fadzai Mahere vabatwa nemhosva yekuzvidza mapurisa mushure mekubuditsa kwavakaita vhidhiyo yemwana ane makore maviri avaiti akange arohwa nemapurisa akafa zvikazoonekwa hazvo kuti mwana uyu ainge ari mupenyu. Asi muzvari Mahere vaonekwa vasina mhosva panyaya yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo ane chekuita nenyaya imwe cheteyo. Muzvari Mahere vanzi nedare vabhadhare mari inosvika mazana mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti $500 vachishandisa havo chikero chemari inenge ichitengeswa mari iyi kumabhanga kana kuti Bankrate. Vanzi vakatadza kuita izvi vanoendeswa mujeri kwemwedzi mitatu. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavo, mutongo wedare ra Major Street, vataura Emanuere, vawana muzvare Mahere vaine mhosva yekuzvidza mapurisa, mushure mekuburitsa vhidhiyo iyi, asi vawana muzvare Mahere vasina mhosva panyaya yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo, vachiti hurumende yakatadza kuburitsa pachena, kuti pakanga pasina kuita mhirizhonga here pakati pemapurisa nevemakombi, paakazorohwa mwana uyu aina mai vake. Vamanwere vati nekuda kwekuti mwana uyu mupenyu zvakaburitswa namuzvare Mahere zvakasvibisa zita remapurisa. Vamanwere vati muzvare Mahere vaifanira kutanga vataura nemapurisa kana kutora mamwe matanho ekuona kuti mwana uyu akanga afa zvechokwadi here. Vamanwere vati muzvare Mahere vabhadhare mazana mashanu emadhora ekuAmerica kana mari yakaringana naiyoyi ari maRTGS. Vati vakati vachazogara mujeri kwemwedzi mitatu. Rimwe remagweta muzvare Mahere vaChristmas Mike vatenda kuti vabhadhara mari iyi uye vakati izvi ndizvo zvaitika mudare.
Nyaya yekutanga tanga yatinotaura ndeyekuti zvakafinzi Fadzai Mahere akanyora manyepo paTwitter. Manyepo aya anga aine chinangwa chekukonzera mhirizhonga munharaunda. Mutongi ati hapana humbo hwakakwana hunoratidza kuti Fadzai anga ane chinangwa chekukonzera mhirizhonga. Asi panga paine chipomero chechipiri chekuti Fadzai paka ta tweet yake ipakanyora mashoko ake aida kushoropodza nekuderedza masimba emapurisa. Saka mutongi azombata mhosva neiyoyo yechipiri.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri webato reCCC vaGift Ostalo Siziva vashora kubatwa kwaitwa muzvare Mahere nemhosva vachiti zvinoratidza ruoko rwezano PF mafambisiro anoitwa nyaya mumatare.
Kuti mazuva afura pane vakainsaita public violence zvinozikanwa kwamutaro vachitaurwa kuti tinokuurai tinokuwadzai mumiting yedu yeCCC vauya vachida kutisrupta meeting yenu. Last year makaona muwezano PF vachitaura chamisa unofa vanhu kuurayiwa asi hapana zvaitika pamusoro pe but advocate mai kungokanda video izvi zvaitwa nhasi nekuti isitine nomination process inofanira kuitwa
asi vanokokera nhengo dzezano pf mudare reparamende vapupuraito garepi vati zviri kutaurwa netriples izvi ndezvemugodzi matsuro vachiti matare emunyika anoshanda akazvimirira
hakuzi kuda kwezano pf hakuzi kuda kwehurumende kuda kwaiye wakapara mhosva apara mhosva ndokubva asungwa haarambi kana tikamubvunza kana mukamubvunza kuti iye wakanga asina kunyepa here unobvuma saka isu tovisa ruoko rwedu pamhosva iri pachena kudaro tichitsvakei hatina chatinoda kwaari
amai Rebecca Musariri vakachema mudare pavaipa humbo hwekurohwa kwakaitwa mwana wavo nemapurisa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore
Bato rinopikisa Residents Coalition for Change nhasi raita sarudzo dzaro dzekutsvaga vacharimirira musarudzo dzegore rino. Zvigaro zvose kusanganisira zvevatungamiri vebato iri vachapinda musarudzo dzemutungamiri wenyika, nhengo dzedare reparamende, maseneta nemakanzura dzanga dzichikwikwidzwa. Sangano Residents Independent Candidate Selection Panel ndiro riri kutungamira urongwa uhu. Mutore duwe na u Godfrey Mtimba anotipanya inotevera.
Bato reCEC ratanga chirongwa chekusarudza vachamirira bato ravo pasarudzo dzegore rino avo vachazotatsurana nemamwe mapato akaita seZANU-PF neMDC Alliance pazvigaro zvemakanzura, nhengo dzeparamende pamwe nesinet uye mumakanzuro ematunhu ose emunyika. Mutevedzeri wemunyori mubazi rinoona nezvesarudzo muCEC amai Ellen Shiriedenga vati chirongwa chavo chafamba zvakanaka uye chaitwa murunyararo munzvimbo dzakawanda munyika.
So far process yafamba mushe. One has been nominated. We are receiving mandate from all over the country tichida kunzwa kuti mangwana pa next process yedu yokuti tipeseretaita one candidate ichazofamba sei.
Mutungamiriri weCEC vachamisa vakasarudzwa nematunhu ose pasina kukukwidzwa, nekudaro ndivo vanenge vachimirira bato ravo pasarudzo dzemutungamiriri wenyika. Kudunhu reMidlands kunonzi chirongwa ichi chafamba zvakanaka, vamwe vari kuda kudzoka kuzomirira bato ravo kumukobha North vaAmos Chibaya vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo.
Ini ndinodiwa chaizvo musho mukobva nenyaya yekushanda nevanhu zvakanaka. Saka mindiro yangu ndeyekuti kuda ndokunotarisira zvine mutsindo kwete kungokuda shoma chete, asi ndinoziva kuti sezvo kuti dzinofanira kudiwa vanhu vomukobva vachikudida chaizvo zvakasimba.
Mumasvingo eBen manga muine makundano akakura apo vari kukwikwidza vanosanganisira Gweta vaMartin Mureri vange vachitatsurana nameya weguta reMasvingo vaColin Maboke pamwe nevamwe vakawanda. VaMaboke vanoti vanotarisira kubudirira
murunyararo. Kana ndikange tapedza process ndingabudirira zvezvatatopedza process ndikazobudira zvienda kuparliament nezvinhu zvakawanda zvanoda kutarisa. But ndichangotaura kuda zviviri kana zvitatu. Chokutanga nechekuti ndika kunogadzisa nyaya yeEurban Council State. EurbanCouncil State ine maproposal akawanda.
Zvichakadaro kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekwaGutu kwaMupandawana, mumwe mutsigiri webato iri vaEdward Chagonda vari kwamboita kunetsana apo vamwe vatsigiri vange vachinyunyuta nekunonoka kusvika kwaita mapepa ekusarudza vanhu.
Tamirazve takamirira kuti mapepa auye chigotanga kuvhota, asi tazoshandisika takuona vanhu vari mapepa achona ndovanova makandidzi achona. Zvinobetserei? Hazvina zvazvobetsera. Saka vanhu vese vakava kungotya kuti voita sei kuti toti kudii, vakutya kutaura vanhu vavanoda.
Mishonga inonzi yaitikawo kunzvimbo dzakaita seGlenora, kuwadzana nedziva rasekwa kuHarare, uko kunonzi vamwe vangavoti vanga vachimanikidzwa kutsigira vanhu vavasingadi. Asi amai Shiriedenga vati kunetsana uku kwakonzerwa nekunonoka kusvika kwaita mapepa munzvimbo dzavo shoma shoma, asi zvakadziswa nechimbi chimbi. Mukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati kunetsana kwaitika uku kunoratidza kuti chirongwa ichi hachina kufamba zvakanaka.
Tinavo mavhidhiyo atiri kuona zvedu zvichimutana mutana tsoro nembwa magonzo nekiti zvichidzinganisana inawo yekuti vachamisa tinoziva havo kuti kubato ravo vari kutarira munhu mberi shure mumhu uye nerunako rwake voona kuti anoita here kunge ari padhuze navo kumusangano wezanupf takaenda kuvanhu
asi vachipindura vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato reTCC kuBulawayo vaSweeten Chiroodza vapomera zanupf mhosva yekuda kuvhiringidza urongwa hwavo kuGudu Central mutsikisi webepa remasvingo Mira uye aimbova mukuru wesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ vaMatthew Takaona vaisa mapepa avo pamwe navaOliver Chirume navaRussell Mugege vamwe vakanda mapepa avo vanosanganisira vatendai Biti kuHarare East muzvare Johana Mamombe kuHarare West uye vaCharlton Wende kukuwadzana East kuBulawayo mutevedzeri wemutauriri weCCC vaOstalo Sizi vavaisa mapepa avo kuChabalala Central vaPromise Mukwananzi kuLobengula Magwegwe uye amai Tokozani Kupe vaisa kuCowdrey Park ndakamira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Bato reZANUPF rinoti rinogona kuzivisa mangwana nezvesarudzo dzichadzokororwa dzemaprimary elections kumatunhu anonzi dzakaitwa asi dzisina kufambiswa zvakanaka. Nzvimbo idzi dzinosanganisira Gokwe neMbudzia, Insiza North neZvimba West, Churu neMbare muHarare. Justice Mayor Wadyajena navaZiyambi-Ziyambi vanove nhengo dzedare reparamende dzeGokwe neMbudzia neZvimba West vainge vakundwa musarudzo asi dzave kudzokororwa. Mumiriri wedare reparamende weInsiza North vaFarai Taruvinga vachakwikwidzana nevaimbova Commissioner weZEC Dr. Qobani Moyo uye mukuzeya nezvenyaya iyi Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANUPF vatavadzwa mugwadi.
Ndinotenda ndinokwadza vateereri venyu nguva inge yatirebei sekuziva kwamanga muchiita kuti neniwo ndandiri mwoyo vanotsvaga rutsigiro uye ndakakunda zvakanaka kuzera we egai nditi musangano weZANUPF sekuparurwa kwazvakaitwa nomutungamiriri wenyika matare matatu epolitburo akaitiwa anosanganisira tu ari maextra ordinary politburo sessions dzakataura ivo kuti chimiro chesarudzo dzavari kuda ndemuna 2023 chinofanira kutaridzwa chimiro ichocho mutaridzo dzomusangano weZANUPF wokutsvaga vatsigiri vachamiririra musangano weZANUPF kumatunhu sema member of parliament sema women's quota sema senators sema kanzura sema youth quota. Saka naizvozvo kwose kwaita mirizhonga musangano waitora danho rekuti hatichatotambiri sarudzo idzodzo nokuti vamunangagwa vanoita tinoda sarudzo nearo hakusi kwose zvako kwakaitika mirizhonga kune kwaitwa kunzi sarudzo dzitangwe nokuti hakuna kuzovhotwa zvakanaka dzimwe nzvimbo hadzina kusvikika asi mazuva achaitwa sarudzo idzi achaziviswa nemukuru anoona nokutambiswa kwebasa musangano weZANUPF vaMike Dina zvichida mangwana ndo pavachaparura kuti mazuva achaitwa sarudzo idzi achaitwa rini uye kuchaitwa kunzvimbo shanu chete.
Kana kune dzimwe nzvimbo dzaiita mirizhonga dzimwe dzichinetsa kuita sarudzo dzakanaka muri mumusha chete kudai kwokuzoti yava nyika yose zvinozodii
munongozivazve ko tingaita zvamatongerwo enyika sekunonzi tiri kuzviitira kudenga here. Sarudzo dzinoitwa dzekutsvaka vatungamiriri dzinoitwa navanhu kwete navatumwa dzichiitwa navatumwa vokudenga taingoti zvinofamba mutoro dedu mvura yegumi asi dambudziko riripo zvaro nderekuti tarirai nhasi tavonawo wani musangano wawachamisa uchiita mhirizhonga tiri kuzwa kuti zvipatara zvazara navanhu vanga vachirogwa vachirwisana kuna nagenero nana Warren Park zvinhu zvinowanikwa mukufambiswa kwebasa vamwe vanogona havasi vose vanoziva nzira dzakanaka dzekutaridza kusutsumwa kwavo asi chatagona isiko musangano ndechekuti sarudzo dzinenge dziine umhirizhonga ihwohwo izvozvo ndo dzateererwa. Saka mungati pavo here mamakisi kuti pa 210 constituencies dzemunyika yeZimbabwe saizvi chete ndo dzadzokorowa zvingareva here kuti tatadza kufambisa basa somusangano weZANUPF.
Avo vanga vari mukuru mubazi rezvekufambiswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunare muHarare naEvans Zininga weStudio 7. Mukuziya nezvenyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Chekutanga chandingada kuti kutaurirai ndechekuti imo mubato reZANUPF zvinongoratidza kuti utongi hwejechetere kana kuti dhemokrasi inoitwa imomo inonzi guided democracy, kureva kuti pane dzimwe nguva veruzhinji vanotende kuchengetedzwa kuita semadiro avo veruzhinji kure vavanhu vanenge vari mumusangano iwoyo vachinzi ndivo vanenge vachinzi mamembers vanenge vachigona kunzi vari kumaseo kana kumawadhi kana kupi kupi kwavanenge vachizenge vachinzi vabva kuti vaite zvesarudzo idzi. Asi kana pazosvika chaipo pakunzi tasvika kwamvura yacheka makumbo dzimwe dzenguva maonero kana muono wevanhu kana veruzhinji vanenge vaita mabasa aya kana kuti purosesi idzi vachinge vachinzi ndivo vabva vasarudza vavasarudza kana vasingadiwe kumusoro hapana kure kwavanoenda nepo nepo mhosho nemhosva dzinotsvagwa dzichiwanikwa.
Saka hapana chiri kukushamisai pane nzvimbo dzanzidzi dzokororwe sarudzo idzi?
Zvitishamisi kuti kuinsiza north kwavatwovani mwoyo nekonstituensi yavaziyambi kunana zvimbauko nekwavawadye jena kwenembudziya kana pinda matatu aya umwe rindori gurukota umwe akamboita komishina umwe muzvina bhizimusi anogona kunge ari pedo zvakare pedo pakanyanyisa chaizvo nemusangano wezanu pf kureva kuti anogona kupota achimbenge achimbotiwo akati tirobi tumari nezvimwe zvakadaro daro zvinokuti ivavo vazonzi varasirwa kwakadaro ukokoko vanhu vakaita seivava vanga vachitarisirwa kuti vanofanira kuti hwine sarudzo idzi dzimwe dzenguva zvinogona kunetsa. Saka neipapo panozongoita iyo yatachataura yekuti panozoitwa inonzi guided democracy mumusangano wezanu pf.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vajoi mabhenge vachitaura vari parunare muHarare. Kunyangwe Zimbabwe Electoral Commission yazivisa dare reparamende nhasi kuti yagadzirira kuita sarudzo, zvabuda pachena kuti mapato anopikisa haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa basa nekomishen iyi, zvichapa kuti sarudzo dzigone kuita mutauro. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipatsananguro maererano nepavasvika negadziro yesarudzo kumakomiti eparamende anoona nezvemutemo nerunyararo, sachigaro vezek Justice Priscilla Chigumba, vatigadziriro iri kufamba zvakanaka.
We'll ensure that elections will be conducted peacefully in an environment.
Chaona kuti sarudzo dzaiitwa murunyararo uye kuti zvido zvevanhu zvaremekedzwa.
Asi nhengo dzekomiti iyi dzakaita sava Morgan Komich veMDC hadzina kufara kuti gwaro revavhoti iri riri kudhura pamwe nekunetsa kuwana, asi veruzhinji vachitarisira kuti riwanike nyore. Justice Chigumba vati dzek inoda chose kuti vavhoti vawane gwaro iri, asi vakati pari zvino havakwanisi kuita izvi nekuti mutemo wedata protection act haubvumidze kuita izvi, uye vati zvave kuda kuti paramende ivandudze mutemo wesarudzo kuti izvi zviitike nyore.
It does not take anything away from the Zimbabwe Electoral Commission to give.
Hapana chatinobva pakupa vanhu gwaro revavhoti. Zvakareruka sekutenga mabhanzi seneta komichi, asi tinofanira kutevedza mitemo yese sekomisheni.
Vati nyaya iyi yave kumatare edzimhosva uye havangatauri zvakawanda, asi vakati vanhu vanokwanisa kuona kuti vari mugwaro revavhoti here kana kuti kwete nekuenda pawebsite yezek. Asi izvi hazvina kufadza vamwe vakaita saseneta Jane Chifamba, avo vati handi munhu wese anokwanisa kuenda pawebsite kana padande mutande rezek.
Information iyoyo kuwebsite inowanikwa nevanhu vane data. Ko vari kumamisha nekumapurazi vanobatsirikana sei kuti muvawane information iyoyo? Mune zvamakagadzira here kana maflyers kana chii zvokuti vari kumamisha vakwanise kuwana information inenge iri pawebsite yenyu?
Justice Chigumba vati vanenge vasingakwanisi kuenda pamadande mutande vanosungirwa kuenda kumahofisi ezek ari kumatunhu avo.
Mati vari kumaruwa vanoita sei vanagokonana sekuru? Handiti vari kumaruwa tetivakurudzira kuti vanoenda kumadistrict office. Ndicho chokwadi chandingatauri, nokuti kudistrict office DEO ndiye ane basa rekuti vana mbuya nana sekuru vachiuya varikuda kuregista kuvhota vakaregista, asi varikuda kuti vaiswe kune mamwe mapolling station nokuti vakatama. Zvese ibasa rinoitwa naDO mudistrict.
Nyaya yekuti zek haisi kuranga mapato ezvematongerwo enyika anoita zvemhirizhonga, Justice Chikumba vati izvi zvinonetsa kuita nekuda kwekuti mapato ezvematongerwo enyika haasati ave kunyoreswa nezek zviri pamutemo kana kuti kuregistwa. vakurudzira kuti nyaya dzakadai dzimangarwe kumapurisa. Mukuru anoona nezvesarudzo musangano reElections Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
Tinochikurudzirawo vemakwato ezvematongerwo enyika kuti vakurudzirewo vatsigiri vavo kuti vasaita zvemhirishonga uye vasakurudzirawo mhirishonga. Tichizokumbirisawo zvekare vepolisi, tinoziva kuti ndo vanoita kuti mutemo uyu igone kuremekedzwa nekusunga vanenge vachikora mitemo. Vanenge vachikora mitemo vanofanira kunge vachita sei? Vachisungwa.
Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachatara zuva resarudzo pakati pa26 Chikunguru na26 Nyamabhuvhu. Vanhu mamiriyoni matanhatu ndivo vanzine ZEC vanyoresa kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvirongwa zveStudio 7 zveShona neNdebele zviri kusvitsa makore makumi maviri zvichitepfenyurwa nemusi wechishanu kubvumbi 7, 2023.
Tinoda kunzwa kubva kwamuri kuti ndezvipi zvirongwa zvamunofarira, vashamarari vanokugonerai, pamwe nezvamunoda kunzwa pachirongwa chenyu cheShona.
Tumirai mashoko kana mavhidhiyo paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Ndinodzokorora zvakare +1 202 465 0318.
Hurumende nhasi yaparura urongwa hwekurwisana nedambudziko rekuendeswa kwevanhu muunapwa kana kuti Anti-Trafficking in Persons National Plan of Action hunotanga gore rino kusvika muna 2028. Nyanzvi munyaya dzekuendeswa kwevanhu muunapwa dzinoti uori panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport huri kupa kuti vanoendesa vanhu munhapwa ava vaite havo madiro ajojina. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura hwaro kwaRara International Conference Center nhasi, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vati gore rapera chete vanhu zana nemakumi matatu nemumwe kana kuti 131 kunyanya madzimai vakambunyikidzwa vachigu mavazobatwa senhapwa.
The government through the anti-trafficking in the ministerial
hurumende kuburikidza neanti-trafficking in the ministerial committee yakashanda zvikuru kudzosa nekuchengetedza vanhu vemuno vanodarika zana nemakumi matatu neumwe vazhinji vari madzimai nevana.
Chirongwa chehurumende ichi chichaona mapazi ehurumende akasiyana-siyana achiisa misoro pamwe chete kuona kuti vari kunyepera vanhu kuti kunze kwenyika kuine mabasa varangwa zvakaomarara. Vachiwenga vati idonzvo rehurumende kutora matanho akasimba kudzivirira dambudziko iri kuburikidza nekusimudzira upfumi kuti vanhu vasaita chidokwa-dokwa chekubuda munyika zvavati zviri kuvashungurudza.
Muono wedu ndewekuti patinosvika 2030 tave upper middle income status, tave neupenyu huri nani nemabasa nemari. Nyika yedu inenge isisiri dandaro reavo vanoda zvekumbunyikidza vamwe.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe vataurawo pachiitiko chanhasi vachiti vanhu vanodarika zana munyika vari kumateredzi mhosva vachipomerwa mhosva dzekumbunyikidza vanhu vachizonoguma vobatwa senhapwa mushure mekuvanyepera kuti kunze kune mafuro manyoro.
Human trafficking iri kwese. Pane human trafficking inoti vanhu vanobiwa munyika vachiendeswa kunze kwenyika. Muno inoitika zvakare human trafficking kuti munhu anobiwa kuepoth achiendeswa kumandharwe kana anobiwa kudzivaresekwa achiendeswa kubhinga onoitiswa zvaasina kunge akataurwa ndizvo zvaatanoitiswa zviri kuitika munyika muno.
Mumwe mudzimai apa uchapupu hwake achibudisa izwi pachirongwa chanhasi ada kuzivikanwa nekungonzi Chipo ayambira veruzhinji kuti vasatorwe mwoyo nemari dzinotaurwa kunyanya kune avo vanonoshanda mudzimba achiti kunyange aive avimbiswa mari yakawanda handizvo zvaakazonosangana nazvo paakaenda kuOman. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati kana pasina kugadziriswa dambudziko rezveupfumi zvinonetsa kugadzirisa dambudziko iri.
Nyaya yetsoka tiuviri inoita kuti vanhu vangozopedzisira vapinda yatingati trip
vanorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana uye vachitungamirira sangano rakazvimirira reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Salidura vatsigirawo vachiti:
vana varezviki vamwe vanenge vadzoka vadzokere futi kuti munyaya dzeraramo zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka.
Bazi rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika kuAmerica, State Department, mugwaro rarakaita gore rapera rinonzi 2022 Trafficking Persons Report, rinoti Zimbabwe kwemakore maviri akatevedzana iri muchikamu chechipiri chenyika dzisina mitemo yakasimba yekuedza kugadzirisa dambudziko rekuendeswa kwevanhu munhapwa iri, kana kuti to watch list. Hurumende yainzi haina mitemo yekusunga makoronyera yakasimba kana inobatsira kuona vanenge vachiendeswa munhapwa nekuvatsvagira kwekupotera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, nhasi tine hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemafirimu muzvare Nyari Mashaya Mombe, avanotungamira sangano reIdentities Media Holdings, avo vanoti vari kufara nekutambirwa kuri kuitwa firimu ravo rekutanga rinonzi Even Our Dreams, iro vari kufamba vachiratidza vanhu muAmerica. Kuti tinzwe zvizere nezvefirimu iri nezvavari kuita, ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndiri kuno kuUnited States of America ndichifamba nefirimu rangu rinonzi Even Our Dreams. Firimu rinotaura nemararamiro anoita vanhu vakare mara, asi zviriri firimu riri kubatsira kutaura nyaya dzavo nemhando inokwanisa kuti tivanzwisisewo, tichiona zvakanaka muupenyu hwavo, tichionawo mabasa avanobata akanaka, tichionawo kuti isusu tingavaremekedzawo sei nekuti vanorarama neurema hwakasiyana siyana.
Firimu iri riri kutambirwa sei kuWisconsin kwamuri ikoko, uyezve shuwiro yenyu ndeyei?
Ndiri kufara zvikuru nekutambirwa kuri kuita firimu iri riri kudzidzisa vanhu, riri kukokawo veruzhinji kuti tingabatsirana sei kusimudzira pundutso. Firimu iri rakafirimirwa kuChiredzi, kumaruwa ikuChiredzi. Saka chinangwa chedu ndechekuti tisimudzire vanhu vekunharaunda iyi, vanhu kana vachirionawo vadewo kuwana kuti tobatsira sei. Kutaura kunoku tiri kutarisira kuti tiwane kana riri bhazi kana tikumariro kuti vakwanisewo kubatsirikana kuenda kuchipatara, nekuti vakawandawo vanenge vachizoshaya mikana yekuendawo zvipatara, vanenge vachizoshaya mikana yakati siyanei. Saka vanhu vandiri kusangana navo vari kuonawo firimu iri vanhu vari kutaridza kubatikana kuti toita sei. Saka kutarisira kwangu netarisiro yangu, chishuwo changu ndechekuti vanhu vabatsirikane vaende kuchikoro, vamwe vacho vada kuendawo kuchikoro, vamwewo vari kutaurawo mastori zavanonakidza chaizvo, ekuti vanhuwo vari kutarisira rudo, vari kutarisira kuda kuroora nekuroorwa. Saka kuti rinongodzidzisa zvakasiyana siyana,
vanenge vachida kuona kuti nderei vanozviona papa.
MuZimbabwe tiri kuritaridzawo, tiri kuita tichitaridza pazvivhitivhiti zvakasiyana siyana. Pasocial media peji edu rinowanikwa, ratinoti trailer inenge ichiwanikwa paYouTube, paFacebook. Saka tiri kufara nezviri kuitika.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reIdentities Media muzvare Nyari Mashaya Mombe, vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuWisconsin muno muAmerica. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nasi na8pm tiri kuita hurukuro nezvesarudzo dzemaprimaries kana kuti manominations dziri kuitwa nebato reCCC pamwe chete neZANU-PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shamisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vabatwa nemhosva yekuzvidza mapurisa, asi vakanzi vabhadhare havo faindi. Vatsigiri veCCC vosarudza vanhu vachavamirira musarudzo. Hurumende nhasi yaparura urongwa hwekurwisana nedambudziko rekuendeswa kuvanhu muunapwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonikai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele naGeina Saidi Gumede.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.